vajevas makumbe pamwechete nemwana wavo vatinotenda vamira pamberi pedaro remajestate vamahlenkosh ndlovu vachipomerwa mhosva yekurova vatsigiri vezanupf kunyange vachiti ndivo vakarohwa uye vakatanga kunomhanyara kumapurisa vaviri ava vanga vachimirirwa negweta rezimbabwe lawyers for human rights vamartin mureri vatidarira vati vadzoke musi wa28 mwedzi uno
vasungwa vari kuramba ivo vanotaiwa tinotenda ndiye wakatorohwa nadedley achimurovera kupfeka short kauti kabudura yeyelo yaanoti ruvara rwetriple c saka mhosva yacho yakapinda mudare ikatanga kutongwa saka yakapfurikidzwa yakaendeswa mberi kauti yakaitwa postponed to 28 december for continuation of trial
vari kupomerwa mhosva yekutyora chikamu 89 chemutemo wecriminal law codification and reform act 9.23 vajevas makumbe vati zviri kuvakatyamadza kuti sei vari kumiswa pamberi pedare
izvozvo hatina mufaro pakutambira zvinhu zvakadaro because kana ivo varivo vakatiita zvinhu ava kuti omeshera isu asi vari kumiswa vakatirova kuita kwakadai uku ne mutemo wemunyika tinoona kuti munyika chaimo hamuna dhemokirasi yakakwana
izvi zvatinhirwawo nemutauriri webato retriple c mumasvingo vaderek charamba avo vakurudzira mapurisa kuti vaite basa ravo vasina kutarisa kuti munhu abuda mumba mani
mhirizhonga iri kuramba ichiwedzera zvikurusa muno mumasvingo nekuda kwokuti zano yakukwata zvekurevesa vari kuvhunduka vari kusha mobilization yatiri kuita pagiraundi yakaipa wehave mobilized people wehave isi totakurudzira mapurisa kuti ndeni anga agona asicha correct application of the law vave impartial vasaita zvokuti isinei takashungurudzwa tizotofungwa
mapurisa anonzi akadaidza vatsigiri vezanupf vakaita mhirizhonga vakavanyorisa magwaro ekuyambira chete mawarned and caution statements ndokuvaregedza mutauriri wemapurisa masvingo inspector kuda kwasha dehwa vanga vasingadairi nhare yavo apowo mutauriri wemapurisa munyika assistant commissioner paul nyati vati vanoda kubata vakuru vemapurisa masvingo kuti vatipe divi ravo
I need to find out from officer commanding Masvingo province on what is obtaining on the ground before I respond.
Asi vanorwira kodzero dzevanhu vachiona nezvekufambisa kwemabasa mucitizens action in southern africa siyasa vaarchibald madhidha vanoti zviri pachena kuti mapurisa ari kuita basa ravo akarerekera rimwe divi
izvi zvinotityisa kwazvo zvinotikatyamadza zvinoratidzawo kuti patiri kuenderera mberi mumwaka wesarudzo unoya gore rino tichasangana nemacases akadai so akawanda emhirizhonga dzematongerwo enyika uye kushandiswa kwematare mukugadzirisa nyaya dzenyika yararo
mwedzi wapera vatsigiri vebato retriple c vanodarika gumi vakarohwa zvakaipisisa nevanofungidzirwa kuti ndevechidiki vezanupf vanonzi vanozivikanwa asi havana kusungwa ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini godfrey mutimba